chokutangana kufara kuti nyaya iyi yasvika pakuti atongwe mupurisa uyu. Chepiri ndingati tetakatarisira kuti trial yacho ichafamba zvakadini, uye ndofunga ruzhinji rwakatarisira kuti awanike aine mhosva yekuuraya vaFloyd. Vakawanda vanenge vakatarisira kuti pachamuka here mhirizhonga pashure, and also during the course of trial yemupurisa uyu. Saka tiri kuona iyo state yeMinnesota nemeya weko atora maprecautions ekuunza mauto nemapurisa anopfuura 3,000 kuti vakwanise kudzivirira mhirikumbwa kwemhirizhonga. And ndinofunga dzimwe nzvimbo muno muAmerica dzinenge dziri paalert kuti pakamuka noise navo vakwanise kudzivirira musindo.
Chakasiyana nyaya iyi nedzimwe ndechipi? Chii chinoita kuti nyaya iyi yaGeorge Floyd ive pamusorosoro pepfungwa dzevanhu?
Ndofunga chakanyanya kuti nyaya ive pamusoro kune dzimwe dzatinosimbowa inyaya yevhidhiyo yakabuda. Vanhu vakaona utsinye nemaziso avo utsinye hwemupurisa uyu kupfugama kwaanga akaita pamutsipa wavaFloyd, akatoisa maoko muhomwe achitozhinyira kuita kunge munhu aitonakirwa nazvo. I think utsinye hwakadaro ndozvakakatyamadza vanhu kuti chinhu chingaitike masikati machena. Vamwe mapurisa vakamira vakatarisa vasina zvavanoita vachimurega achidaro. Though I think kumaitiro akadaro it was almost kuti vaexecuta munhu and vangaite chivindi chakadaro and I don't care attitude yakadaro. Saka vanhu vari kutarisira kuti pawanikwe pane mutongo unotaurira mapurisa kuti kuita kwakadai hakupfunga kwanisi kungoita pasina marepercussions.
Kana Derek Chauvin, mupurisa anonzi akauraya George Floyd, akawanikwa asine mhosva, munofunga kuti chii chingaitika?
Ndinototira zvingaitike kana akawanikwa asina mhosva Chauvin, nekuti takaona pane dzimwe nyaya dzakafanana neii muchiri kuyeuka kuLos Angeles. Kwakamboitika nyaya iyoyi panga parohwa munhu mutema nemapurisa vakapisa Los Angeles iya kunana Ferguson and so on dzimwe nzvimbo muna vaAmerica. Saka nyaya iyi iri explosive. It's a political trial and also the state itself, my institution, the state, mapurisa aya nejudicial system zviri patrial futi, because vazhinji vechitema vanoti mainstitution iwayo ndo pane rusarura ganda futi. Saka munhu ari patrial is not just Chauvin. It's a political trial yestate yemutemo dzemuno neiwo maprosecutor nematare. Saka there is a lot riding on it kuti inobuda sei. Vakasamutongera nemhosva vanomuka vaparadza not just kuMinneapolis ikoko but kune dzimwe nzvimbo